pakapone umwe munhu uyu munhu waisenza muchiraha zita rake ndimangaingai rimwe zuva ndokufunga zvokuenda kukandini kundohuchocha kuzotodzoka wakare ndokuona vanhu vazara muchiraha.